Mwezi uno makore maviri apfuura vanhu vakaita chipatapata vachitsigira kubviswa panyanga kwava Mugabe nemauto vaine tariro yekuti upenyu hwavo huchaita zvakanaka. Asi mushure memakore maviri vamunangagwa vari panyanga, upenyu hweveruzhinji huri kuramba huchioma, zvinhu zvichidzikira munyaya dzezveupfumi, uye munyika muine godo rezvematongerwo enyika pakati pezanu PF neMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mazinga vanoti utongi hwavamunangagwa hwaisa nyika mumadhaka uye hwasiyana zvikuru neutongi hwavaMugabe.
Patiri mushure megore vakawanda vari kutaura kuti venduwe vakanga maona apa takapemberera chishavi chichiti mudzimu kupemberera nyanga yakazobata mai. Ndoo zviri kutaurwa nevazhinji vari kureurura kuti vakaona izvi vashoma. Asi nekudaro tinongoti ngatirambei tichisimbisa shoko rekuremekedzwa kwekodzero nekutaura kuti kushandiswa kwemasimba zvakapfuura
vaMazinga vanoti mufaro wakaratidzwa neruzhinji waive wakafanana nekupemberera nganga ichazobata amai uroyi.
Takapemberera chishavi chichiti mudzimu kupemberera nganga yakazobata mai.
VaMazinga vanoti ivo nevamwe vavo vashoma vakashorwa zvikuru nekupikiswa kwavo kutorwa nechisimba kweutungamiriri nemauto.
Vamwe vachoma tisu takakwanisa kutaura kuti kwete zviri kuitwa hazvisi pamutemo, hazviremekedze bumbiro remutemo renyika, uyezve zviri kutanga tsika yakaipa inogona kuzoremera vana veZimbabwe. Ndakataura ini kuti zvinokosha kuti chiitiko ichi chiri pamutemo chaitwa kudaro, panofanira kuti pange paine zvakatarwa zvinobatika zvinozorera nyika kuti itungamirwe pasina kushandiswa masimba echiuto. Izvi zvakaita kuti titukwe nevakawanda vanga vasina chiono chemberi.
VaMazinga vanoti sezvo vamunangagwa vatadza kutungamirira nyika vanofanira kusiya basa. Muzvina fundo pachikoro cheCape Peninsula Professor Trust Matsilela vanoti zvava kubuda pachena kuti matongero avaMugabe aive nani pana vamunangagwa.
Kana tikaongorora mamiro eupfumi, economy, social and political kubva 2017 November tonyatsoona kuti Zimbabwe yadzokera kumashure chose. Pavakapinda vamunangagwa vai promisa zvizhinji kuti aiwa sarudzo tichadzita zviri free and fair, vanhu vachawana mabasa, vada kudzoka vari kubva diaspora vanogona kudzoka kumusha, maoko chinzi anenge awanda, makambani achauya, tichaita rejoin vana Commonwealth, zvese zvavaivimbisa izvo hapana kana chimwe chete chabuda hacho. Ndo paunonyatsoona kuti muromo wazaruro nerwizi zvavai promisa kana one katasa economy things are now worse than they were under Mugabe.
Mumwe mudzidzisi pachikoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanotiwo vanhu vaive netarisiro yekuti vamunangagwa vachadzidza kubva mukukanganisa kwakange kuchiitwa navaMugabe.
Kore maviri chitwe chaitika tiri kutoona kuti vakapinda pachigaro chavaMugabe vamunangagwa netim yavaronga nayo vana kana chishanduko yavakaunza muzimbabwe. Hongu pane zviviri zvitatu zvinongoonekawo kuti vakashanduka, asi zvizhinji zvanga zvakatarisirwa navana vezimbabwe hazvina kushanduka. Kana zvaitoshanduka zvaitoshanduka zvichiwedzera kuipa, zvinova izvo zvanga zvingatarisirwi navana vezimbabwe.
VaMukonza vanoti zvinorwadza nekunyadzisa kuona hurumende yavamunangagwa ichidzikisira nyika pamwe nemagariro evanhu. Unove munongedzo wekuti vamunangagwa havasi kuziva zvavari kuita.
Hatizivi kuti chii chingaitike iye zvino, nekuti zvinoita sekuti hurumende iripo yavamunangagwa haina mumwe muitiro wainonzwisisa panyaya dzezvematongerwo enyika kunze kweizvo zvaingoitwa vaMugabe vachiripo. Kana ndichitotarisa sezvandataura pekutambi, vanenge vari kutowedzere kuedza ipisa sakaita sila ushikande za hapo isurukuto uedza la kushaika kusakara mishonga hakuna marazi kubatika vashandi watu uedza kutavarombo saka zumbese zirukungo zikira upenyewe wana wezimbabu urungo zikira saka chimichino suisa kuti kire mungeta pinda mutongo wanga waka uma wamkaba haka uya vane itase kutapana
mutawiriwe MDC mudunure Johannesburg kwa Innocent Singo vanoti vanowirirana neruzhinji panyaya yekuti vamunangagwa vaisanyika mumadhaka
hapana chokutemberera chatingati chakaitwa nehurumende yavamunangagwa tinobatika tinooneka tingatoti upenyu hwevana vezimbabwe hwatowedzera kudzikira kudarika panguva yakanga ina vamugabe tanga tisingadi kuti tisvike pakutaura kuti vamugabe vanga vari nani nokuti vamugabe tinovaziva utungamiri hwavo vaemarson munangagwa vachizotorawo vachiwedzera kunyudza zimbabwe kuibvisa payakanga iri patinoti pakanga pakanyura zvirinani kuisisa mukunyura kwokunyura kwokupedzisira izvozvizvi madoktari vari pasirai vamwe vakati ngabasa maticha vari kungochema muzvipatara hamuna mishonga vanhu vari kufa takaona vamunangagwa vakauraya vanhu muna augustum vakaurayazve vanhu muna january saka hatina chatinotiri kupemerera hapana kuri kuenda nyika tiri kutowedzera kutonyura mumatoko asi kuti munhu watakapiwa nemasoja uyu dai zvaibvira ka masoja iwayo aona zvimwe zvokuita futi
chipangamazano musangano repolitical economic southern africa kana kuti pesa va Gideon Chitanga vanoti vange vaine tarisiro yekuti vamunangagwa vachachindidza kuita hurukuro navachamisa
kukipa kwa vamugabe neutungamiri wavamunangagwa vakutungamira Zimbabwe iye zvino ndaifungidzira kuti kuchateverwa nekugadzirisa nyika especially economy kuti ive stable kuti pachava nekutaurirana kwezanupf neMDC pasina kumanyira kuma elections akazoitwa akazopokanisa vachamisa nevamunangagwa kusvika pakuitisa imwe deadlock
asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti Zimbabwe yatove pamusoro-soro kupfuura iri mumaoko avamugabe amai Mutsangwa vanoti vamunangagwa vari kuita mashiripiti nekuunza mari itsva kushandura dzidzo kuderedza uori kugadzirisa nzira pamwe nekuunza magetsi amai Mutsangwa vanoti zvimwe zvakaitwa kana zvichiri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvinosanganisira kuumba nekugadzirisa ukama nedzimwe nyika kusimudzira migodhi yezvicherwa zvakaita sendarama lithium platinum diamond nema asbestos kunyange hazvo vamai Mutsangwa vari kuti hurumende iri kuedza zvikuru kugadzirisa zvino vashandi vakawanda munyika vanoti kunyange hazvo vari kutambira mihoro yavo mwedzi wega wega havachakwanisi kuenda kubasa sezvo mari yevari kutambira isiri kuvakwanira mukurarama kwavo ndakamirira studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.